mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 25 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kutima kwa nisa kuwa nesu mchurugwa chedu cha nasi. Ini mdini Tanono Kawande, diri mu Washington DC, ndichiti ezvino izviri mchurugwa cha nasi. Hurumende inoti mutemo we lockdown level 4, ucharamba uripo kwe mamwe masvondo maviri. Vana muzvina bhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitengo itange kukwira zvakare. Ishe chifu ya miti vedunure uzumba kumashonaland east vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weAmerica anoti haasi kuchinja zuva ra 31 nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvibude muAfghanistan. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yawedzera mamwe masvondo maviri ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kana kuti lockdown level 4 kuri kubvisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Gurukota rezvokubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti izvi zvinokonzerwa nekuti panodiwa kushandwa nesimba kuti chirwere ichi chikundwe munyika. Vakati kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nevari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira, pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanirwa kushandisa zvinobuda muongororo inenge yaitwa kuona zviri kuitika kwete kungomuka makuseni yobva yavharira vanhu mudzimba. VaRusike vanoti hurumende iri kuregera vanhu vachifamba nekuungana semadiro avo, vachiti izvi zvinoitika mazuva ose panzvimbo dzakaita seMbare Musika nepamatownship kumaruwa.
Lockdown extension inofanirwa kuva ichitsigirwa neongororo kana kuti evidence iya inenge yawanikwa mutsvakurudzo inenge yaitwa nenyanzvi dzezveutano.
Handizvo zvatiri kuona zvichiitika here VaRusike?
Zvatiri kuona pari zvinezvi kungozongoona maannouncements akungoitwa kunzi lockdown yawedzerwa. Asi tichionawo zvekare zvinenge zvaakureva kuti lockdown extension iri kunyanyoomesera vaya vane mabhizimisi anosenza zviri pamutemo, maformal businesses. Ndivo vatiri kuona vari kunzi vavhare na 3:30. Ndivozve vatiri kuona nyange ukasvika kumakambani koko vari kutevedzera maWHO guidelines aya. Asi munhu ukaenda kungave sekumbare kuya, mamiriro akaita zvinhu ari kutoratidza kuti kunotori nenyonga nyonga inotodarika zvazvakange zviri pasati patombova nechirwere cheCOVID-19. Zvimwezvo ukaenda kunogara veruzhinji kungave kumarocation, kungave dzimwe nguva kana kumatownship yekumamisha, unongoona kuti hakusisina kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines iwawa elockdown.
Saka muri kushora maextension elockdown aya here?
Handizivi kuti sei maextension aya ari kuramba achiitwa, asi munhu uchiti ukaenda paground hapana zvazvinobetsera kuti kune lockdown. Nekuda kwekuti veruzhinji kungave kumisika, kungave kunotengeserwa kumaikoko kwakaita sekwana Mbare uku, hakuna kana mumwe chete ari kumbotevedzera maguidelines.
VaRusike, munoda kuti hurumende idini apa?
Isu chikumbiro chedu kuhurumende ndechekuti hongu tiri kuona kuti makeses eCovid-19 arikudzikira. Izvo ndozvimwe zvatinenge tichitarisira kuti zvinokwanisa kuinforma madecisions anezenge achitorwa nehurumende maringe nemaextension angangova aripo. Asi hurumende ngaizivewo zvekare kuti veruzhinji munyika munomu havana kubairwa zvitupa. Sezvo vasina kubairwa zvitupa, vanotongwa vangwavha kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo, vakwanise kudya. Hurumende haina chairi kubatsira nacho, yatinoti safety net, yakungave kubatsira nemari, kungave kubatsira nechikafu. Saka panofanirwa kuitwa yatingati balance, yekuona kuti vanhu vadzivirirwa kubva kuCovid-19, asi paonekwawo zvekare kuti nhau dzemabasa ezveupfumi neraramo yevanhu zvatariswawo zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana matatu ane makumi maviri 4,320, zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevanomwe nezuro. Vanhu mazana matatu ane gumi nevapfumbamwe 319 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matatu ane makumi masere nezviviri, zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 2,382,359. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu nezvitanhatu, zvine mazana mana ane makumi mana nevashanu 1,506,445. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga covid-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuruzana rine makumi maviri nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi maviri 123,320. Vapora munyika vachiita zviuruzana nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu 108,616. Sachigaro veCEO Africa Roundtable vaOsho Bina uye mutungamiri mutsva weConfederation of Zimbabwe Industries vaFarai Macheza vari kuyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange kukwira zvakare, sezvo vemabhizimisi vave kupedzisira votsvaga mari pamusika wemukoto apo iri kudhura. Bhanga reRBZ rinoti riri kukundikana kubhadhara mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora 200 million kumakambani. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangurya vanoti vakakumbira vemabhanga kuti vapewo zvikwereti kumakambani vachishandisa mari dziri mumatura mavo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dziri kukurudzirawo hurumende kuti ishandise mari yakapiwa kubva kuhomwe yeInternational Monetary Fund yekubatsira munguva yeCovid-19 kana kuti special drawing rights inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu US$960 million. Pari zvino pamusika weRBZ dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inosvika madhora emuZimbabwe makumi masere nemashanu, asi pamukoto iri kutengwa nemari inosvika zana nemakumi mashanu emadhora. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vabina.
Dambudziko ratiinaro, Blessing, rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya.
Pano zoita dambudziko rei vabinda kana mari yanonoka kuuya sezva muri kutaura. Uye tanzwa vamwe mabhizimisi vari kuti inotogona kupedza kana mavhiki mapfumbamwe.
Kana yanonoka kuuya zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizimisi. Chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa. Chechitatu vanhu vatiri kupa mihoro yavo kupera kwemwedzi vaakutotanga kunetsa izvozvi nekuti izvo unomupa mari yemari yemunhu asi kwaari kunotenga uku havasi kuda mari yemunhu vari kuda mari yekunze. Uyezve kana vari kuda mari yemunhu vari kuda mari yemunhu nereti yeblack market.
Zvinorevei kune vemabhizimisi izvi?
Zviri kuisa puresha kumabhizimusi kazhinji nokuti vanhu vari kushanda izvozvi vaakunetsera mihoro iri pamusoro. Ende unongozivawo kuti kana vanhu vatanga kunetsera mihoro iri pamusoro ndo yacho yatinoti izvo cost of production.
Munorevei apa mungajekesa?
Taakutanga manje kunetsana nechinyi nekugadzirisa kuti vanhu varamba vachiuya kumabasa. Saka mari yaakuda kudiwa yakawanda ende yavadiwa yakawanda. Taakutanga kuzvekutarisa zvatinotengesa kuti tiise mapurize ari pamusoro kuti tikwanise kunge tichibhadhara mari idzodzo. Saka ndo dambudziko rakati kurei. Kunezve rimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters. Vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masarenda requirements.
Zvinenge zvichifamba sei pamaridzi?
Masarenda requirements iwa ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzauya dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150 zvaakutorova kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunununa kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo. Saka ndizvo zvimwe zvinhu zviripo blessings zviri kuitika muupfumi.
Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaoswa bina vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatapera zimondi avo vanozivikanwa saIshe Chifuya Miti vedunhu reUzumba kumashonaland East vakashaya nemusi wemuvhuro manheru apo motikari yavaishandisa yakaita tsaona neimwe motikari yainanga kuHarare. Ishe Chipfuya Miti vanonzi vaibva kuHarare vachidzokera kumba kwavo apo vakashaya mutsaona iyi. Vakashayikira panzvimbo yetsaona iyi pamwe nemubatsiri wavo. Mutyairi wemotikari yaIshe Chipfuya Miti ari muchipatara mushure mokukuvara zvakaipisisa. Studio 7 haina kukwanisa kubata mhuri yekwaChipfuya Miti kuti twinze zvakawanda pamusoro perufu urwu. Asi nhengo yeZANU PF inomirira uZumba mudare reHouse of Assembly vaSimba Mudarikwa vanoti ichokwadi kuti Ishe Chipfuya Miti vakashaya mutsaona yakaitika nemuvhuro manheru.
Tikanamira vakaenda kuHarare kunotenga simendi yavo vane dzimba dzavo dzavanga vachivaka. Saka pakudzoka kwakuna around 8 moto yavo vaibva kuHarare moto yanga yakatakura mabheredonji. Asi munzira manga mune imwe moto yakafira paside derodhi. Moto yemabheredonji payanga yaakuvhatika motokari dzakafa vakabva yauya kulainga revanhu vari kubva kuHarare vachibva vaita redhoni. Kanamira vakabva vafira ipapo nemumwe mukomana wekwachikora vari vairi.
Urongwa hwekuvigwa kwaIshe Chipfuya Miti hwakamira sei?
Urongwa hwekuvigwa kwaIshe Chipfuya Miti hwakazotaurwa nemhuri kana vapedza kuita zvavanoita vozoziviswa tichipedza urongwa wedu uchivanhu.
Imi munonzwa sei nekushaya kwaChief Chipfuya Miti sezvo muri imi mumiriri wedunhu iri?
Tinorwadziwa kwazvo nokuti anga ari mamwe magamba enyaya dzebudiriro yevanhu nekuti budiriro yevanhu yese inobva panyaya yedzidzo. Ndoo mumwe aitsigira nyaya yekuti vanhu ngavaende kuchikoro. Ndovamwe wataishanda navo muZumba ndisu chete constituency zimbabwe yese inoti primary school yega yega ine secondary school. Hapana primary school isina secondary school. Tanga taamurongwa tina vachipiwa muti wekuti wadhi yega yega inofanira kuita technical vocational center. So tengati kufamba na wanga harimu na nekuweza na kutu muna haka gara kumusha muna haka gara gara hano kuwa zimodiwa kutu chinonzi munu chii.
Kushaya kwa ita chivi chifu ya miti, munoona vachirangari wa sei, ni vagari omu uzumba.
Tume warangari wa sababa, azanga ane muono, uwe nondi vizio, kutu by 2030, wani redu wani gawa shika hapa, by 2030, wani redu wani gawa ane magesi, by 2030, wasina uko neki wabuzeta wani gawa ane masola, by 2030, wani redu wani gawa ane mpura, by 2030, wani redu wani gawa aguru mani matrakta, by 2030, wani redu wani gawa kukanisa kutu, kufari za kugara kumusha. Nukuta wanawe chukutu wa hinja wazi kufari za kugara kumusha. Haku zikuwa na kita, hakuna zimuze. Kwa harari kwa wane nda, hapana kutuwa wane nda la kundigo magetu.
Pane zimwe zinga zizikuwa ere, ni vamo wanuda kuzeta madzishe, pane zaitwa na ishe chipu ya miti.
Chamuka zige kune pana ishe chipu ya miti. Wawe ni ndare, wawai chonga vika, wawai ni makurukota. Makurukota chief chifu ya miki, ae za mungubeza, kasiana kiana. Wari wani wani upenyu, kasiana kiana. Wama wakanga wari mahidu mansa, waka ritaya, wakanga wari mapulita, waka ritaya. Wani, wakanga wanguri wa gari umisha, asuwa wani uchikuri. Ndiyo wa batira pawa itonga mosu. Kutipawe nicho kwa adi. Paka wano wa iti daraji pia mitraewe ni chile nera. Nekuti rai pa mitongo ini chile nera. Nekuti kama yu hizi nwaka para hako mosu. Kulingu wa unyazo zona wa tayo wamba tongo zinakamata.
Mashoko yenyu kumure kwa jipu ya miti.
Tunoti mure kwa jipu ya miti le matombo. Nyala zwai nekuti tinito ya kikipa mwesete. Na asika askela tesi. Mangwana tinge tinite. Kikange tina amo tijifamba na wapa mwesete. Nekuti urufuru wa jipu ya miti. Aruzi urufuru wegu mure kwa jipu ya miti. Jotaewa. Urufuru wegu zumba yese. Urufuru wegu MP yese. Urufuru wegu mashona lendi yese. Urufuru wegu zibabu yese. Nekuti wakanga wari gamba.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Nepfenyuro ye ZBC inoti varimi mudunhu reMidlands vakumbira rubatsiro rwehurumende mukurwisa zviuru nezviuru zvezvihuta zvavanoti zviri kudya gorosi ravo risati rakohwewa. Varimi vomukwekwe nenzvimbo dzakatenderedza vanoti shiri idzi dziri kudzikisa goho regorosi. MuNewsday, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanonzi vakatukazve mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vachivashedza kuti mutengesi mushure mekuona mifananidzo yavaHichilema nemudzimai wavo vane mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kumuzinda wavo mushure mekutora mhiko yekuva mutungamiri weZambia nezuro. NewZimbabwe.com rinoti hurumende yazivisa kuti ichapedza kuvaka chipatara chemanyame VVIP mwedzi wagumiguru gore rino usati wapera. Chipatara ichi chinonzi chichashandiswa nevakuru vemauto nevezvamatongerwo enyika vepamusorosoro. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kutaura pamusoro peTwitter yaacharamba George Charamba kuti vakarwa hondo havasi kuzobvuma kuti Chamisa atonge nyika nometa akawina sezvakaitika kuZambia. Zvinoreva here kuti zvido zvevanhu kuti havachadi utungamiri huripo hazvitenderwi muZimbabwe? Inotenderwa izano kuti irambe ichiwina ichizvimanikidzira pane vanhu. Tinoti aiwa tazvinzwa vacharamba, asi nerimwe gore utungamiri uchazochinja muripo. Nometa makafa vazukuru venyu vachazokudzai kuti zvinhu zviya zvachinja sekuru.
Mamukase vashamarari vedu yeStudio 7 anamukoma Chongana anamukoma Tanonoka. Sita ndinoitwa Semagura, ndiri Cape Town kuSouth Africa. Ndoda kukutendai naudza muno tipa. Nasi ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vezano PF vanacharamba naivo vamunangagwa pachavo vanotaura mashoko okuti Zimbabwe haifi yakatongwa neopposition ende zvakaitika kuZambia hazvifi zvakaitika muZimbabwe. Mashoko avo ayo ndeevanhu vasingazivi zvavanotaura, vanoita kutonga nedemo nokuti vane vachitemba kuti aiwa ivo vanozobatsirwa namauto. Zimbabwe inyika yevana veZimbabwe, haisi nyika yeZANU PF.
Makadiko pa Studio 7 mose vana mukomata nonoka hwande nevamwe vose, ndinoti makadiko ndichida kumhorosa zvemuri yeZimbabwe, ndichiti makadii muri yeZimbabwe. Ainindi ndinoitwa madzibaba dekoneji, asi ndinoda kukurudzirawo maZimbabweni ose ari kurarama ari muupoteri mukati mwedzimwe nyika, mungava muSouth Africa, kuBotswana, kuMalawi, kuBritain, pese pese nepapi nepapi. Ndinoda kuti dai kuri kuti tambobuda teshe neuwandu hwedu tiende kumba kuZimbabwe, tisvike tirejiste kuvhota, tisandotaura isusu takagara mukati menyika dzevamwe vanhu. Tisinawo chido chekuti tiendewo kunyika kwedu kogadzirisa zvinonetsa. Tarisai izvezvi zviZambia yatogadzirisa matambudziko ayo, yagadzirisa nyika yayo, zvinhu zvese zvaakumira zvakanaka. Saka isusuwo tisandoita vanadhumira vana madhumira mugaraji, tinodiwawo kuti tiende tigume tigadzirise zvinonetsa mukati menyika yedu, tirejiste kuvhota, tizovhota neuwandu hwedu.
Makadiko paStudio 7, tinotenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Tinokutendai zvikurusa. Dai pasina imima hatina chokwadi chataikwanisa kunzwa muno muZimbabwe. Tanzwa nenhamo muZimbabwe muno. Musanzwe zvinotaura naMugwadi vachizvinatsa kuti nyika yakanaka, vamunangagwa vasenza, vasenzera kumhuri dzokumba kwavo kwete dzedu isusu. Dzedu dziri kukwangwaya nenhamo. Munhu ari kuda kungodya zvi. Haana chikuru chaaitira nyika kunze kwokugadzira rodhi dzinoenda kudzimba dzavo dzakafanidze kuna naBrook. Rodhi idzodzo vanogadzira nekuti ndokwavanofambira ivo. Isu hatitenderi kufambira ikoko. Saka toti atirongera nyika papi. Hatina chatarongerwa naEDs. Nyika tiri kutosafaya nenhamo muno, ende totoshuwirawo kuti dai tiri vana vekuZambia kwakavhotwa sarudzo dzisina kana kudzvinyirira. Totozvishuwirawo izvozvozvo. Tanzwa nokurara nenzara obva ipapo wananzi pamberi nezano. Handina nguva yakadaro yokuti pamberi nezano. Ndichavhotora chamisa, ndiye wandakuda. Hatingangoti mazuva ese kasadza nemavheji, sadza nemavheji. Mukamwa wacho munozoita testi. Todawo kanyama.
Makadini ana mukoma hwande. Inini ndinozi Joshua, ndiri pano paPretoria. Asi inini ndinosapota zano. Zano ndo yakasunungura nyika. Dambudziko rendinaro ndeyekuti ipo pano paStudio 7, day in day out panongotaura vanhu vemachinja wega wega. Ko vanhu vezano mumbori piwo? Kana kuti imimi weStudio 7 ndimunovavhara here kuti vasataura vanhu vezano? Sei vasikataurwo vamwe wezano? Panongotaura machinja ega ega paStudio 7. Zano yacho haitaurwo nei? Kana vanhu vezano musingatauri muchingonyarara, tinoiwina sei 2023 yacho? Ngekuti nyika yese zvototaura kuti yai MDC musi. Nyika yese yai MDC. Izvozvi titori nedambudziko rekuti kuno kwandiri kunoku Pretoria kunoku vana vatinoona isusu kunoku vanove maovet vanongotaurawo vachisapotawo MDC, vanove masoja vanosapota MDC. Takambovhura gurupu rinotikaisa vamweni vatinoziva vanove masoja nevanove maovet, vakabuda out vese vakabuda vakundojoina zvemagurupu zveizvozvo. Tiri kushote kambeni. Vanhu vezano ngatiisewo meseji, mameseji ipapo paStudio 7, tikambeino.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti havasi kuchinja zuva rekuti mauto eAmerica abude muAfghanistan, vachiti basa rese richaitwa munguva inobvumidza mauto nezvizvarwa zveAmerica kuti zvive zvabuda munyika iyi svondo rinouya musi wa31 Nyamavhuvhu. Vachitaura kuvatori venhau nezuro, vaBiden vati kana paine chinenge chaitika kuti mauto eAmerica atadze kubuda muAfghanistan nezuva iri, vachawedzera mazuva ekuti mauto abude munyika. VaBiden vasemparadza zvakare mashoko avo ekuti hapana chizvarwa cheAmerica chichasiyiwa muAfghanistan. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti nyaya yeAfghanistan yapinza vaBiden pakaoma, sezvo madzisahwira eAmerica munyika dzeG7, NATO neEuropean Union dzichiratidza kusafara nemabatirwo ari kuitwa kubuda kwemauto muAfghanistan.
Nyaya yeAfghanistan kuna vaBiden iri kufamba nenzira dzakasiyana. Vari kukwanisa kubudisa mauto neava vaibatsira mauto, vamwe vacho maAmerican citizens ari kuAfghanistan. I think vari kuti vave kunosvika over 50,000 vevanhu vavakwanisa kubuditsa. Saka padivi iroro vane zvinenge zviri kuvafambira, asi dambudziko ravanaro nderekuti kuairport yekuAfghanistan kuKabul hakuna kumira zvakanaka pasecurity, uye ava veTaliban vapa deadline yekuti nekupera kwemwedzi uno mauto ekuAmerica nedzimwe nyika dzeNATO dzinofanira vedza buda muAfghanistan. Saka vave kuona kuti havafungi kuti vachakwanisa kubudisa vanhu vose.
VaManduna, pane kuwirirana here panyaya iyi pakati peAmerica nemadzisahwira ayo akaita senyika dzeG7, NATO neEuropean Union?
Hapana kuwirirana pakati peAmerica neava veNATO vaishanda neAmerica vedzimwe nyika, nekuti mukaona kutaura kwanga kuchiita mapolitician nemaminista kune dzimwe nyika kuEurope, vanga kuBritain, kunana Germany, vanga vachibvunza nehasha kuti ngei tatendera America kuti itibuditse muAfghanistan zvisina kurongeka. Sei zvaitika kuti inyika dzedu vana Britain tanga tisina maplan edu nezvirongwa zvavo kuti vanhu vavo macitizens avo maBritish maEuropeans ako nemaAfghanistan aivabatsira akwanise kubuda zvakanaka zvakarongeka muAfghanistan. Kwave nekushora vaBiden kuti vabata nyaya yekuAfghanistan nekubuda muAfghanistan zvine uchapa. Havana kurangarira mabhururo avo ekuNATO, havana kurangarirawo vanhu vari muAfghanistan vaitsigira mauto eNATO neAmerica, vari kuti vavabata zvine unyanga. Saka pane criticism yakawanda
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti mutemo welockdown level 4 ucharamba uripo kwemamwe masvondo maviri. Vana muzvina bhizimisi vanoyambira kuti kukundikana kwehurumende kubhadhara makambani mari dzavanenge vabudirira kuwana pamusika wemari yekunze weRBZ Foreign Currency Auction Market kuchapa kuti mitemo itange zvakare kukwira. Ishe Chifuyamiti vedunhu reUzumba kuMashonaland East vakashaya nemusi wemuvhuro. Mutungamiri weAmerica anoti havasi kuchinja zuva ra31 Nyamavhuvhu kuti mauto avo nezvizvarwa zveAmerica zvive zvabuda muAfghanistan. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.